Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 10/2019 nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Sangano reUnited Nations reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu, kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa nekuda kwedutu mupengo iri hunosvika pamazana matatu nemakumi mana nevana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumbira vemabhizimisi kuti vabatsire nekuvaka zvikoro, zvimbuzi, dzimba, makirinike nemigwagwa izvo zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevemabhizimusi pachiitiko chaitirwa paState House nhasi, vaMnangagwa vakumbira vemakambani ari munyika kuti vabatsire kuvaka zvikoro, migwagwa, makiriniki nedzimba munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu eCyclone Idai. VaMnangagwa vati kunyange hazvo vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende kubva kuhurumende dzekunze, vedzisvondo, masangano anobatsira pamwe nevanhuwo zvavo. Pane basa rakakura kwazvo rinotodawo vemakambani emuno kuti apindire. Vakurudzira vemakambani kuti vasarudze zvikoro, migwagwa nemakiriniki zvavanoda kuvaka, vozivisa hurumende yavo.
We as Zimbabweans must stand up.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kusimuka totarisana nedambudziko iri, tozongotsikirwa nekunyaradzwa pamwe nerubatsiro kubva kunze kwenyika. Tinovimba kuti tinofanira kusimuka sevanhu, sehurumende uye semakambani akazvimiririra.
VaMnangagwa vati zvimwe zvikoro, kusanganisira dzimba dzevagare vakawirwa nedambudziko remafashamu, zvichanovakirwa pane dzimwe nzvimbo itsva, kwete kuvaka panga pane zvikoro nedzimba idzi, sezvo vachiti zvivakwa izvi zvinogona kuparadzwa nemafashamu kana akaitika zvakare, sezvo zvainge zvakavakirwa munzvimbo dzakadzikira dzinokurumidza kukanganiswa nemafashamu. VaMnangagwa vatiwo hurumende iri kushanda navana mazvikokota kuti vaongorore kuti chii chaizvo chakakonzera mafashamu aya. Vati vari kushamiswa nedzimwe mhando dzematombo akaonekwa muchimanimani avanoti hasati ozivikanwa kuti matombo rudzii. Vatiwo mamwe matombo makurukuru achakatsikirira vanhu, uye sehurumende havana zvikwanisiro zvokuti matombo aya abviswe paonekwe kuti pane vanhu vangani vakatsikirirwa. Gurukota rezvematunhu uye vari sachigaro wekomiti yehurumende iri kutungamira kubatsirwa kwevanhu vakasangana nedambudziko remafashamu vaJulai Moyo vatiwo zvakakosha kuti vemakambani vabatsirewo.
Pane zvakasakadzwa nemvura iyi necyclone iyi zvinoda kuti zvigadzikwe zvakawanda. Zvimwe zvikoro nhasi tatichapila kuteno vanhu vaadhokta chikoro, nokuti zvikoro zvakavhagwa iye zvino, saka toda kuti zvivhugwe panotanga zvikoro.
Zvichakadai, vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vavimbisawo kuti vachaita zvese zvavanokwanisa kuita mukubatsira hurumende kuitira kuti vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu iri varerukirwe neupenyu. Mumwe wevana muzvinabhizimusi ava avo vanga vakamirira sangano revemabhizimusi vakaumba homwe yekubatsira vagari vekumanika lende ava iri kudaidzwa kuti Reboot Fund vashingi munyeza vati vatounganidza mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe madhora.
Taka raise by pledges yezvinezvi 38.7 million RTGS dollars. Ndo dzamo mugaba kare. Target yedu ndeyekuti tiraise 100 million. Asitofunga tosvika ku100 million.
Sachigaro wesangano renhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere. Vati sangano ravo richavaka chikoro chechimanimani sekondari kuti chidzokere pachaive uye vachaita zvese zvinodiwa pachikoro ichi. Mutungamiri wekambani yeDoves vatalent mazivisa vatiwo kambani yavo ichavaka patsva zvikoro zvina munharaunda yechimanimani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vanoti vari kutambira zviri kutaurwa nehurumende zvekuti hama dzavo dzinosvika mazana maviri nemakumi mashanu nevasere dzisiri kuzivikanwa kuti dziripi kubva zvakavhiringidzwa dunhu reManicaland nedutu mupengo recyclone Idai dzave kuiswa pavanhu vakashaya. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hapachisina tarisiro yekuti vakashaya vachawanikwa vari vapenyu. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu. Vanoti mai Mutsvangwa vanotiwo hurumende yave kungobatsira kutsvaga mitumbi kuti iradzikwe zvakanaka. Vamwe vane mwana akashaya aidzidza pangangu primary school kuchimanimani anonzi Boniface aive nemakore gumi nematatu ndiva Sudet Takawira vatataura navo nhasi.
Mwana vashaika musi wa 15 Machi iri nguva yemanhu irikutangira kuma 8 o'clock. Saka angotorwa tiri mumba neguru hatina kukwanisa kumuona. Akatorwa ari 2. Vanhu vati ndiye takazononga afa the following day. Hatisati tamuona.
Saka muchiri kuenderera mberi muchimutsvaga?
Ya, tiri kuenderera mberi nekutsvaga zvese.
Tanzwa hurumende iri kuti haichatarisire kuti vanhu vose vakashaika ava panguva iyoyi vachawanikwa vari vapenyu. Chaya kuita iko zvinezvi kungobatsira kuti itsvage mitumbi. Muchine chivimbo chekuti munoona mwana ari mupenyu here kana kuti makungotsvagawo mutumbi?
Tinotarisire kuti mwana tokwanisa kumuona ari mupenyu hatisinaba. Hatizvita kungoita nezvedai taikwanisa kunge tikwanisa kuonawo pane bhodhi yake timuchengete semachengetero akaitwa.
Takanzwawo vekuSouth Africa vachiuya nembwa dziya dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu. Imbwa idzi dzakambosvikawo here kumusha kwenyu?
Ya, dzakatangira kungangu kuchimanimani ndoko dzakatangira. Asi hadzina kukwanisa kuloketa kana bhodhi yemunhu wani akafa. Dzaingoita dzaikwanisa kungofemba pasipo padzozva kuti pane chimere chinhu. Osi aisa mapegi kuti apa pane something chetiri kutarisa kunge tii kuti munhu kana kuti. Vongotenderera nzvimbo yedzese vakamaka about 15 positions. Apedzomaka 15 positions idzodzo mukucherwa kwadzo. Hapana mutumbi wemunhu kana hwana hwakabuda pachena. Asi mumwe wacho maingobatwa huku dzakafa nedzimwe dzese dzakabuda dziri nhenyu mbiri nemaseji akaputika.
Saka imi muri kupi? Muri kuwadhani kunzvimbo ipi?
Ward 15 kuchimanimani mungangu.
Mugari wekungangu kuchimanimani vaSudet Takawira vachitaura vari parunhare vari kungangu kwakare. Vaimbova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi vatemba muliswa nhasi vaudza komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori yavari kupomerwa nevamwe vavo kuti muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia munhu anoita zvechitsotsi uye vakatovarambidza kutaura pamusangano wavakaronga pakati pavo ivo navatundia nenhengo dzeparamende namuzvina bhizimisi vaJames Ross Goddard. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipa uchapupu nhasi kukomiti iri kuvaongorora, vamuliswa vabvuma kuti musangano wavakapinda wainge warongwa navatundia avo vainge vavimbisa vaGoddard kuti vaikwanisa kubatsirwa nekomiti yezvemugodhi kuwana kontrakt yekuchera marasha kuwange. Asi vamuliswa vati vakaudza vaGoddard kuti havana rubatsiro rwavaikwanisa kuvapa uye vaifanira kunoona gurukota rezvemutemo sezvo kambani yewange Colliery yainge yave pasi pegurukota iri nekuti yainge yave kuvaka kumakiridzwa kana kuti reconstruction pachirungu. Vamuliswa vati vakarambidza vatundi yakutaura nekuti munhu wavanoziva setsotsi uyewo munhu aimbenge apa umbowo kukomiti yavo mairano nezvaitika kukambani yewange.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Varamba kuti vakakumbira mari yechikomo homwe uye vati vakakatya madzwa kuti vagodhat vaida kubatsirwa nemunhu akaita savatundia ivo vari munhu anozviitira mabhizimisi ake uye vachizivana nemutungamiri wenyika. Vamuliswa vaLeonard Chikomba veZanu PF, vaPrince Vanda navaAnele Ndevele veMDC vari kupomerwa mhosva yekukumbira zviuru mazana mana zvemadhora semari yekuti vabatsire vagodhat kuti vakwanise kuwana contract kuwange. Asi vese varamba izvi vachipawo umbo kukomiti iyi vachikomba varamba kuti vakakumbira mari kuna vagodhat vachikomba vati vatundi yavane chikwereti chavo chemadhora zviuru zviviri nezana remadhora ekuAmerica uye vakaenda kumusangano navagodhat sezvo vainge vaudzwa navatundi kuti vagodhat vainge vauya nemari yekuzovabhadhara. Vati vakaperekedzwa navasivanda navandevele kunotora mari yavo uye vainge vasingazive kuti vagodhat vaida kutaura nezvekuwange. Vatiwo vakazokoka vamuliswa sezvo vaiziva kuti vatundia munhu anoita zvechitsotsi.
Nyaya yacho imari iyo vaiziva because yakataurwa mukomiti, saka vaitozviziva izvo. Ndomandati vandevelesisi varitoya shepadi tsotsi nokuziva tsotsi nemiya, saka ndaida kuti sungovazipachira kuti sungova mari yavo.
Vachikomba vabvuma kuti vainge vapa vagodhat akaunti yavo nokuti vainge vaudzwa navatundia kuti ndivo vaizobhadhara chikwereti chavo. Vati vanobva vese kugokwe navatundia uye vaitomboda kuvasungisa asi vakuru vakati vasamusungisa sezvo ari mwana wekumusha. Vatiwo havasi kufara kuti vave kushungurudzwa nenyaya yekuti vatundia vari kuramba kuvapa mari yavo kubvira muna 2011. Vasivanda varambawo kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe kubva kuna vagodhat vachiti vaka perekedza vachikomba kuenda kunotora mari yavo kuna vatundia. Vati vakatozoziva nezvenyaya yekuti vainge vakumbira choko muhomwe munyaya dzaibuda muHerald uyewo pavakashedzwa nemapurisa.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that Murunga Vuma kubhadhara mari yako. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Nezuro, vatundia vakaudza komiti kuti nengo dzeparamende idzi dzainge dzisina kutsvaga chioko muhomwe kuna vagodhat asi kuti vachikomba ndivo vaida loan kubva kuna vagodhat. Vagodhat nezuro vakaudza komiti kuti vainge vakumbirwa $400,000 navatundia ichinzi yaidiwa nenengo dzeparamende idzi. Vati vakaramba kubhadhara mari iyi uye vakazonoudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi izvo zvakazoita kuti ibude pachena. Vagodhat vakati vatundia vainge vakavaudza kuti vainge vatumwa nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise zvinhu mukambani yeWange Colliery. Komiti iyi iri kutungamirirwa naIshe Charumbira yapedza kunzwa umboo nhasi uye ichazeya zvayanzwa yozonyora gwaro raichatura kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan varatidzira pedyo nemuzinda wemauto muguta guru renyika iyi reKhartoum. Aka ndeke chishanu vanhu vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vasiye basa. Vanhu vemuAlgeria vapinda mugwagwa yemuAlgiers vachiratidzira kusafara kwavo nemunhu asarudzwa kuti ambobata chigaro chemutungamiri weparamende vaAbdelkader Bensalah vachitiwo vose vezvematongerwo enyika vanofanira kusiya basa. Pave nemaoniro akasiyana pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti ichapa magwaro ekuzvarwa pamwe nekufa kuvanhu vakavhiringidzwa nemhirizhonga yegukura hundi iyo yakaurayisa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Hurumende yakazivisawo kuti ichabatsira mukufukunura nekuviga patsva kwevakashaya munguva yegukura hundi iyi. Munyori mbazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakazivisa nezuro kuti hurumende ichatorawo matanho ekudzivirira vakakanganiswa negukura hundi kuti vasununguke kutaura zvakaitika kwavari. Izvi zvasimudza mutauro muvanhu vamwe vachiti hurumende inofanira kungodya imbwa hono kuburikidza nekungobvuma kuti ndiyo yakakonzeresa kuurayiwa kwevanhu yokumbira ruregerero. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takavafira Zhou vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hapana chitsva pane zvose izvi sezvo hurumende yava Robert Mugabe yaingopawo vimbiso dzakadai asi pasina zvaizoitika kubatsira vane dambudziko.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation e-government inoda kufambirira mberi isingadzokeri kumashure. Saka this is a positive move kuno mwana woga woga womuZimbabwe, nokuti hazvigoni kuti munhu atambure ari munyika make. Saka hurumende kana ichinge yaona kuti dambudziko rakaita saroro rinogadziriswa sei, haleluya, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinotambirwa nomunhu wese muZimbabwe.
Pane vari kuti dai hurumende yangobuda pachena kutora yatingati responsibility nekukumbira ruregerero kuti ndo yakakonzeresa kufa kwevanhu ivava, kuti nyaya iyi gadzirisike ichingobuda pachena vachifananidza nezvakaitwa kuRwanda, imi munoti
dambudziko rina maZimbabwe vakati wandei, especially vanoongora nezvepolitics, ndorokuti havadi kufambira. Ndofunga gore roga roga muno muZimbabwe tinocelebrata musi wa22 December yatinoti Unity Day. Ndosaka muchiona nhasi kusina chinhu chinonzi ZANU, kusina chinhu chinonzi ZAPU, asi tava neZANU PF, epati iri kufambira mberi inogadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ko, nyaya yekuti zvagara zvichingotaurwa nehurumende kubva kare kuti nyaya yegukura hundi yakutariswa vanhu vachibatsirwa vachidi asi hapana chinozoitwa, hanzi zvinongoperera mukanwa.
But anenge achiraisa those issues ika anofanira kuenda to the responsible authority. Izvi hazvisati zviri zvinhu zvinokwanisa kuanswa nomunhu wani kana kuti nani, kana zvinopfungwa nomunhu wani kana kuti nani, asi kana chiri chishuviro chemhomho yeZimbabwe, iyezvi zvinofanira kuti zviitwe.
Tine urombo vateereri vanga vachitaura avo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF vagadzira chirumhanzu, vanga vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Iko zvino regai tikupe imwe hurukuro yaitwa naJonga naDr Joe.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation e-gov.
Dambudziko ririko ndorekuti even vaMugabe varipo ndo zvavakambotaura. Ava vamunangagwa vaakungodzokorawo zvakambotaurwa navamugabe. Vanhu vanonakirwa nokungotaura zvakanaka kana vasangana kuti vaenda kumatebhereleni, asi pane mutsauko pakutaura nokuita, nekuti hurumende yeZANU inozikamwa nokutaura zvimwe zvakanaka asi isingazoziiti. Saka hationi zviri zvinhu zvichazoita, asi ndingati zvinhu zvakanaka kuti vana vakawanda, vana vabereki vakatsakatika vasina mabirth certificate vakwanisewo kuwana mabirth certificate, nokuti iko zvino mutemo unonetsa kuti awane birth certificate because haana baba haana mai.
Tingati here iro danho ratorwa nehurumende iri kutambira kuti hurumende ine chekuita nekufa kwevanhu ivava, nokuti vakawanda vari kuti dai pakumbirwa ruregerero kana kubudiwa pachena.
Dambudziko ratinaro ndokuti hatizivi kuti vaizvitandiwa nani, hatizivi kuti vanga vatumwa nani. Kana hurumende ichida kuita danho rakanaka inofanira kubudisa pachokwadi kuti ndiani waituma vanhu ava kuti vanouraya, wezo ndivanani vakauraya vakawanda. Tuta Truth and Reconciliation Commission, because hatingandokangamwira ani ndakaurayirwa hama. Tofanira kuziva kuti uyo waiuraya aiurayire hama yangu uye anga atumwa nani. Toopena mahunzu aya andourwa mukati tomaklina kuti kana akuvhara akupora anopora zvakanaka asingasiurwa mukati. Saka marwadzo navanhu aya hatingaona angapera except kuti vaziva kuti ava vakafa apapa vakaurawa nangana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC vaTakavafira Zhou vachitaura vari parunare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Utungamiri wevanhukadzi hutsva weMovement for Democratic Change kana kuti MDC mudunhu reBotswana hunoti huchashanda zvakasimba nechinangwa chekusimudzira vanhukadzi muupenyu hwavo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weWomen Assembly MDC mudunhu diki reBotswana amai Judith George vanoti vachaparura zvirongwa munguva pfupi inotevera zvakanangana nekusimudzira vanhukadzi muupenyu hwavo.
Tanga titori neurongwa hwekuti kana tasangana toda kutosangana tiende nzvimbo dzakafanana kuGWST nekuno kutokweni kunomira matruck uko nekumukotitani kunomira vanhu vanozvitengesa mimiri titone kuti tingataure navo here nenzira ipi yatichataura navo kuti vatinzwisise and then tovaisa mumusangano. From there musangano tinopota tichitaura navo zvakanaka tichivadzidzisa kuti vasiyane nezvavari kuita.
Sebato guru rinopikisa muZimbabwe amai George vanoti MDC inofanira kuratidza kuti inokwanisa kutonga kuburikidza nezvirongwa zvinoburitsa vanhu muurombo.
It's either kuti vasingatarisiri vari vanozvitengesa chete. Kune vamwe vanenge vachida mapeace jobs, kune vamwe vanenge vachida kushanda kana mabasa akasiyana-siyana, kune vanhu vane macertificates avo. Saka tinenge takatarisira kuti vanhu ivavo vange tinge tichagara pasi semenuing yese kutogara pasi sedistrict tese maleaders and then we start to talk about that all those issues. Kuti tono tenga zvifambise sei.
Vachangosarudzwa semutevedzeri wekomiti yevechidiki MDC mudunhu diki reBotswana muzvare Talent Kolamboni avo vane makore makumi maviri nematatu vanoti ruzhinji rwevechidiki ruri kurarama upenyu hweumbavha nekuita zvepabonde nokuda kwekushaya hurumende nehanya nevanhu.
Sevana vechidiki takabva like muZimbabwe tichida kudzidza and then vamwe havana kupedza nekuda kwesituation iri muZimbabwe. Vamwe ndovakapedza but havana chavakabuda nacho and vamwe ndovakapedza vakapasa but mabasa hakuna.
Muzvare Kulamboni vanoti vakafuratira kumusha kwavo kuGokwe nokuda kwekuti nzara yakanga yovatambisa chamutengure apawo vabereki nevanin'ina vavo vachida kuenda kuchikoro.
And then we came here kuBotswana kuti tisvake mabasa. Mamwe ari kuwanikwa, mamwe asi kuwanikwa, so topedzisa vamwe vechidiki sevakomana they are doing drugs. Vechidiki vasikana vari kupinha mabhawa nekuzvitengesa.
Sachigaro weMDC mudunhu diki reBotswana vaJohn Pamire vanoti vachaedza kushanda nesimba nechinangwa chekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinovhota kuitira kuti hurumende ichinje.
Saka taungoti sezvo executive yaipo taakufunga manje kuti tichibuda tichiendawo kuna Namahala Pay, Lobatse, France Town tichiseta mabranches kuti tichitanga kubata vantu vane vanhu vakati wandei takazokwanisa kuti tipuhwe district status. Saka zviripo ndezvekuti now challenge yatava nayo ndeyekuti tichitanga kudi kuunganidza vanhu vange vanofanira kuti vadarike nhamba yatakakwanisa kuti patakatanga takaunganidza vashoma vatakakwanisa kuti vaende kunodi kunovhota. Saka toda kuedza kuti tione kuti tingawana nhamba iyo yese ingakwanisa kuti izive here nezvechi nezvemusangano wedu munombozana. At least tikakwanisawo kuti tisvikewo more than million zvinokwanisa kuti zvidi zvikwanise zvigonotipawo change.
Vakasarudzwa semurongi wemisangano vaEriot Mavoko vanoti shuviro yavo ndeyekuona ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe uro runogara muBotswana ruchienda kunovhota musarudzo inotevera.
Chinomboita kuti tinge tiri muno chii? Because kuva kwedu muno idambudziko redu neiwo dambudziko ravowo zvakare senyika. Hatifaniri kunge tiri vashanyi vanouya nenhamba yatiri nayo muno muBotswana zvokuti tinotoita almost 50-50 nepopulation yavo. At least vanhu vaifanira kuuya kunoshanya vachidzokera mumusha kwavo, handizvo? But now mamirira zvakare ndeyekuti kuZimbabwe hakusi kugarika zvakanaka, upenyu huri kurwadza. Saka ishungu dzekuti tirwire nyika yedu, but at the same time watinawo watigere munyika mavo vanzwisise kuti kana tichi tiri kurwa, we don't mean like we want to cause harm in their country. We are just trying to mobilize our people kuti next election iri kuuya 23. We know that everybody anga ari ready to try guys. That one is a national process. You know, doubt munhu mumwe nemumwe anga achiita chidano chake.
Batore MDC riri kuita makongress ayo mumatudo ayo 13 segadziriro yekuita congress huru mwedzi unouya. Botswana iri pasi pedunhu guru reSouth Africa. Kusvika pari zvino, matunhu makuru matatu anoti Matabeleland and South, Matabeleland and North neNorth America akaita makongress awo mukupera kwesvondo uye ose ari matatu akadoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vave mutungamiri anosarudzwa pakongress ichaitwa mwedzi unouya. uwandu wezizwarwa zezimbambwe zinogara nekushanda mubotswana unodarika milioni imwe chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muGaborone muno mubotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous achitipa zviri kutaurwa nevateereri vedu padande mutande reFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. PaFacebook page yedu yeVOA Shona, tangatiri kutarisa zviri kutarisana neavo vari kunzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo reCyclone Idai.
Makadiko vanhu veku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndovabati vevanhu, vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira, pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi, Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwekuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Makadii vashamari veStudio 7, starting on the T-man. Ndirikuhwa kunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita zvinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa, vane zvikafu, kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza, zvinoratidza kuti vanhu vanai vachiita zvinhu zvavo nemazvo, mapurisa anengashanda nemazvo.
Ndiri kusouth africa. Nonzendai. Ndaitoona sekuti maNGO dai yakuta maNGO vanhu vakaita vana Red Cross vazve takaona vana macheso vana baba macheso ayazi vachiita kutambidzwa vanhu kafu. Na NGO ana African ndo unoshipinda kuzodzika pasecha kune vanhu nekuti izvozvi zvese zvikuitika takatozviona mazuva itaitokurwa isu taitonyina chikapu kwazve autombokuibwe zvakaomarara musoro tandinoziva ukaba tuende kuRed Cross tambira chikapu kuRed Cross hauende akapfeka nhumbi dzebati ende haana bato rawakarerekera nokuti zvinorwadza kuti isisu kuma kusouth africa tikutsikirirwa nevhonophobia. Tatumidzira chikafu kumusha vanhu vakupfeka maticheti. Ticheti takatizvatee ndiaunditekeni ndakakutumira kuchikafu. Hamana vakubazivatakazi. Saizvozvo avo vapedza vava vasoja varara kuti makadzedo vakakomana. Kubva kuti kurupiswa makutarupisa kumusana kumu. Motorupisa kudumbu. Zvino totizireti nani.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi chediaspora forum tiri kutarisa nyaya yegukura hundi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezongo idea pera rigaitimbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu edutu mupengo kana kuti Cyclone Idai kuManicaland. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti wandu wevanhu vafa muZimbabwe nekuda kwemafashamu emvura aya hunodarika mazana mashanu, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanodarika mazana matatu chete. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.